unaweza kama hivyo waambie makuwa makuwa. Wananchi wa makuwa zote wanagondisha nito hali vitu wanawazi wakupiwa hizo hizo.
Saka mimi muna ya nyukubuda mubatore MDC.
Ndina kubuda mubatore MDC. Kudaka na wana zanyuru wakumu yo kune mami na forum ya social media wa ngawa mtu sifika chungwa mbinda nyura mchikaranga nai iti iti account yangu yoyo andidi kuti ndirambe zvokwa adima zvokwa zvindina nyora
veruzhinji mubato renyu vanoti chinyi nenyaya yokuunza vanokupidza vanobva kuna mamwe mapato ivo vavo vebato ravo vavanoda varipo
andikwanisi kuti ndingataura ndakamirira alliance nokuti handipfiri mutauri wealliance.
Imi muri kuti muri kucontesta kuHarare East muno muchacontesta se MDCT here kana kuti se independent?
Isu ngatizive kuti nguva ichasvika vanonge nechenhambo taitwa here nai community wande.
Tanga chiti nguva yekugadzirira sarudzo ndiyo inokaya yakatotanga
ee ndizvozvo nguva yekugadzirira ndiyo ino.
Tinge chida kunzwisisa kuti alliance zvinhu zvayakatenderana zvakasimba zvakadini
ndoaanzwakorora comrade wanditi handisati ndaziva final distribution yamasisi alliance.
Pande zvamanyora paintanet patwitter account yenyu mati hamwidi kuramba muri mubato rinoita zvokurwisana nokurova vamwe, mungatiudzawo here kuti bato ramunoreva nderipi?
Handidi kupinda mukati zvakanyanyanya nenyaya iyoyo comrade wandi. Ndinangoti vanoisa vanozva zvakaitika yazuro kuboera kuomanikwa village nyonganyonga yakaitika kuda kupondoka akaitwa kuna vice president muzvare yetu kuzani kuse nasakazigana vedu honorable Douglas Togayasi Monzora zvokuti haini tandakazviona zviitika nokuzvinzwa anenge akarova zvikuru. Politics dzomusindo hatizidi
ndopanoakatisii ndipo
democratic change hapindi movement for violence change ka kana to violence change
ndopano mvunzo wangu ipapo pakuti kuti sokunza kwatinota vanhu vakaita mirizhongaya ndive MDC. Saka mimi kana msiti hamusigona kuita associate ne boka re violence ne thagari handiti ndimukungoreva zve MDC yenyu
ndosaka ndiri kuti kumhanya handikusvika comrade wande ngationei zvichange zviitika mazuva anotevera nokuti zviripo pari zvino ndezvekuti isu tiri kuti kana imi tiri kuti kunoti pari zvino ndiri kuzvitaura ndakazvimiririra kuti nditi inini ndinoda kushanda nguva zhinji ndakangotarisa kumashure kuti ndiani ari kunditevera ndiani angaruda kundiponda pose pawasvika uchitukirirwa dzinguva nezvinonyadzisira nevana vadoko doko vanotova zera revana vangu vanotova vadoko kuvana vangu ndoona sokuti zvinhu zvisina nechindo nokuti vamwe tiri vanhu vakuru tiri masaimba tee tisingabika unozozvibvunza kuti zvinombodaririko kuchandashayiwa chiko kundofireiko.